Munzvimbo dzatafamba vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka mamask uye vakaungana vachinwa hwahwa panzvimbo dzekutandarira dzakawanda. Mumwe anga asina kupfeka mask ndiva Gerald Mazivananga vepachaoma. Vamazivananga vachichirwere chinowanikwa mumadhorobha mune vanhu vakawanda vari panzvimbo imwe chete.
I think kuti vanhu vanenge vanongo vasiri kuzvitora serious. Ndofunga vanhu vanongoona as if chirwere chinenge chinowanika kumatauni. Like zvakaita cholera.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugaro wekuRafingora vapaida moyo rugeje vati vanhu vekumaruwa havasi kutora chirwere checovid-19 neudzamo hwacho.
I think kuti pamwe vanenge vasiri kuzvitora serious here handizivi. Handizivi ndofunga pamwe vasati vamboonawo kana kunzwa kunzi pane abatwa here munharaunda.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu rezvimba Dr. Terence Dandazi vati svondo rino chete vanhu vana vakafa mudunhu ravo zvichienzaniswa negore rapera risina kufa kana munhu mumwe chete mudunhu. Dr. Dandazi vatongorora yakaitwa pavanhu vakafa inoratidza kuti vakambovhakachira hama neshamwari kuHarare nedzimwe nzvimbo munyika ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Vanhu ngavagare kumba, ngavasafamba, ngavagare kuchimba dzavo nekupfeka mamaski ivovovo nekugeza maoko. But you will find that most of our cases vanhu vekuti ukazozeza history yacho unonzwa kuti akamboenda kuHarare paChristmas akaziiyaka public transport idzosi joo might be the driver nyaya yekuti hatiji kwavanenge vari paya kuti vanenge vachiita se.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 kumaruva huri kuramba huchikwira izvo zvapa kuti vebazi rezvekuburitswa kwemashoko vafambe kumaruva vachipa dzidziso. Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mudunhu rezvimba vaJohannes Kachikuli vaudza vanhu vepachaoma kuti vatevedzere zviri kukurudzirwa sezvo chirwere ichi chave kumaruzevha uye chakatouraya vanhu vatatu svondo rino chete mudunhu rezvimba.
Tinokurudzirwa kugara kumba kana pasina zvekugari zvokufambira. Makesi anyanyisa muno mazvimba, makesi zvedu avanyisa. Taisacherekedza kuti palast mantino chete makesi muno mazvimba ari kudarika makesi ose gore rapera. Tinovati madha ari kungomhanya pasvondo rino chete tatakirwa nevanhu vatatu. Svondo rino chete papa tatakirwa nevanhu vatatu were chekorona vhairasi.
Munyika yose chirwere ichi chauraya vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 468 uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 19,660. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.